very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, September the 29th, 2016. Welcome to the women's segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mplanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And tonight on the Women's Roundtable, we are looking at police brutality against women and also deplorable prison conditions in Zimbabwe's prisons. What are your views on the issue?
And to join our discussion, you can call us on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 13860 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But for you ladies, you know that Thursday is your day. Pano pachina chemadzimai, so don't forget.
Always in Lovesifazana. Sikonanjalo ebulenjini, we are on the web. You can find us on www.voazimbabwe.com, lobagu www.voashona.com, lobanjalo gu www.voaindebele.com.
And don't forget that we are now live streaming, so you can go ahead and like our Facebook pages, VOA Shona and VOA Indebele, so you can join in the conversation right now.
Makadi Zimbabwe, Nevesar Bucherera, Sarangon Zilinda, Tungiriba Masarira, the Buddha Ku Chikorubi Maximum Prison, after 80 days in incarceration. Musuwe Friday, 9 September, the Kangana Indabu Kotikumbari, the Kangirimunwa Garano Guaranema outside the Kandi Fisad, the Ibiki Wao, Raisrangu Nevananda Kachaga Kutirandi Bikiri. Nekuti mazanga ambopura kwanga akamboita rumwe pajeri kuti ndanchida kuisirwa poizeni muchikafu kuti ndife. Tikataura na officer in charge tikawirirana kuti nditsvage munhu anondibikira chikafu changu. Samusowana ndaenda kukoti ndakadzoka ndatomwa mishonga. Ndika mapiritsi angu emahousers neBP. Vandasvika chikafu changu chakaraswa chiri padhoo pasel. Ndokubvunza kuti kochita itsika. Vana ambuya vacho magadzeri koko kuvanonza naambuya. Vakatotanga kunditsvuka. Because you all know that because we know that when we put jewelry on, because among the difficult things that we have to know that this is a health condition.
Maximum prison. I'm on my way to my parents' house. That is where I'm going. And
I just want to rest and praise God and thank Him that I've been released after 80 days of incarceration for an alleged crime that I didn't even commit. I will keep on doing what I was doing because I believe I was called to do this. I was born and set apart for a time like this because there's no rule of law in Zimbabwe. Zimbabweans are so fearful. They don't even know what they're afraid of. Zimbabweans are a divided lot, and everywhere they're just divided. So I'm just going to try and keep fighting for justice to prevail in this country. That is my motivating factor. I want to see justice and the rule of law restored in my country.
Hi, I'm a condition. I said, Jelly, I will manga wushi. In developing our core right for abantu especially abantu abangomama labantwana so nje uhlala lapha umdengagwetjwanga uvele it's already isigwebo enough and njalo abanye bayathi ukuthi bangena lapha bayi beforswa ngabantu ngabesilisa abaphakathi ukuthi balale labo njalo njalo kulento ezimbi kakhulu ezenzakala phakathi ezikhulunywa ngalabo adesibevalelwe njengenhlanganiso si encourage ukuthi abantu babuthane baqoqe whatever balakho ukuthi babe bevisitela abantu abazovalelwe bebanike abakwazi ukubanika khona ukudla izigqoko le support nje naleyana etholakalayo even lezihlobo zona ngokwazo ezilezihlobo ezivalelweyo uzafica ukuthi vele babe bedubekile kakhulu and we've been offering support yenaleyana nje ukuba encourage lokuba labo and sibone kuncedisa kuma-issues amaningi ade ekhona nalabo abantu abavalelweyo so njengenhlanganiso ikade sikwenza nje ukuthi sincedisane labo simake sure ukuthi at least bayathola labo ukudla and also besebenzelana lawo ama-lawyers azimabhe lawyers for human rights labameli ukuthi sibe sibakhuthaza lapho ade kusilela khona iy'ndaba zezimali sibone ukuthi siyagijima sigijime sihlanganise lapho esihlanganisa khona sibambanisana lama-lawyers ethu aqhuba lezi zindaba I think okufunakalayo kakhulu ukusupportana njengalokho nesakubona kusenziwa kumawarire kade kuloku ngihlupa ngendaba kaLinda ukuthi ah kanti uLinda indaba yakunguye ovalelweni nxa ukuthi ngumfazi yini kanti nela kicala eyilile aliyenzileyo elingayisocalela elenzwe ngalabo adisebenzelana labo yilipi so uzafica ukuthi kuyafunakala kakhulu ukuthi abantu babambane and babafake bathi solidarity sipush solidarity for other women ngoba ikwesi ufica ukuthi kuyaselakala kithi thina omama asiyenzi umsindo omningi nxa omunye wethu esedubene njengaloni leyana so kufunakala ukuthi atleast sibuye ndawonye njengabomama sincedisane ninini sipushe sisapote omama abasenkingeni zona lezi ngoba sasa nguye sasa namhla nguyimi you know anyone uyakwanisa ukuzifika sesesigabeni esinjana sanana as long as usebenzele i-public you find yourself with ama-problems ona lawana so we need that support sisupportane thina ezinhlanganiso nganjalo njengabesifazane yesikakhulu.
Welcome. Tonight on the Women's Roundtable, we are looking at police brutality against female politicians and deplorable conditions in female prisons. What are your views on the issue?
Earlier on this year, Zimbabwe freed 2,000 people as the country's prison struggles with massive overcrowding and food shortages, Marv. So the release followed a presidential pardon.
Yes, PJ, and according to the pardon, all male prisoners under the age of 18 and all female inmates, with the exception of two serving life sentences, were released.
Priscilla Mtembo, an official with the Zimbabwe Prisons and Correctional Services, told the Herald newspaper following the release that the 46 prisons nationwide are overpopulated. So the prisons have a holding capacity of about 17,000,
mm-hmm.
but we've been holding over 19,900, almost 20,000
people.
Yeah.
Wow. So, you know, some of the female prisoners that, you know, have come out of prison include Linda Masarira, who was released earlier on this week. She's a human rights activist, and she said that, you know, at Chikurubi, she complained of deplorable conditions in female prisons. And according to her, she was actually put in solitary confinement in mm-hmm. the male prison. So, you know, and she was saying there's lack of adequate food, and also lack of sanitary wear.
Sanitary wear, uh-huh. yeah. Most of the most of these women that are incarcerated, especially it used to be the Woza women.
Yes.
They would also describe the deplorable conditions in the prisons. Siyamlemukela ke izihlobo ezithandekayo kuhlelo lwethu olwabesifazane lapho esikhangela khona inkinga izangikhathazi lokunye okuphathelane labesifazane. Lamhlanje siphatha udaba lolu olokubotshwa lokuhlukunyezwa kwabesifazana lapho bejengisela. Silowo esifazane kumbe umama ochiye abantwabakhe okwenyanga phose ezintathu uLinda Masarira akade evalelwe wabotshwa ngemva kokutshengisela kwenyanga kusaqali sasibili ngenyanga yezintathu ezedluleyo. Kodwa kubelokhu evalelwe and njalo engavunyelwa lokuthi abhadale imali yesibambiso eyebheyili. Yikho ke ngezinye zenhlupho ezihlangana labesifazane ikakhulu nxa befuna ukuthi bakhulume baveze imbono yabo ngamalungelo abo. Yi asihluzeni bomama ukuthi kwenziweni ke ngalolu daba lwesimo esikhona emajele nganye lokuhlukunyezwa nje kwabesifazana elizweni lonke.
Aiwa iroidama PJ kuti nasi tichange tiri kutarisa isu mabatirwo ari kuita madzimai vanenge vachiratidzira takaona munguva yapfuura pana mbuya vakarohwa zvakaipisisa nemapurisa vakaitwa kafira mberi uyezve tichange tiri kutarisa kuti madzimai ari kubatwa sei mumajeri. Tine muzvare Linda Masarira vakabva kuburitswa mujeri iro svondo rino vanga vari kutaura ivo PJ kuti hakuna chikafu uyezve vanhu vaiti ivo chikafu chavo vakachiwana charaswa panzi pavanga vachibva kukoti ivo nevamwewo madzimai vakanga vaendeswa kumatare edzimhosva. Asi vari kuti ivo uyezve zvinhu zvakadai sezvokushandisa kana madzimai vachiteedza hakuna uyezve pekurara hapana kuchenuka. Kunyange zvazvo vari kuti ivo nzvimbo iriko nekuti madzimai akawanda vakaburitswa mumajeri asi zvekudya hakuna. Saka ndozvatichange tiri kutarisa nhasi madzimai tichizeyawo nemamwe madzimai akambosungwa kana vakambowana vari kugara muchiturongo ende tinenge taita rombo rakanaka PJ. Tiri kutsvaga zvedu Sisilinda Masarira takataura navo nezuro kana kuti marimwe zuro asi tichange tichiedza kutaura navo kuti vateereri vakwanisewo kuvabvunza vachinzwa kuti zvakafamba sei. Asi tina Sisilinet Mudewe vakamboshandawo zvena Sisilinda ivozve vakambosungwa pari zvino vari kutoti vari kwamutare vakamirira kuenda kukoti. Saka tombonzwa kuna Sisilinet muripo here parunare?
Ewoi makadi Zimbabwe makadi vateereri vese.
Ehe Sisilinet munotaura imi kuti makambowanikwa muchipinda musungwa zvanga zvaita sei?
Musungwa pandakatanga kusungwa raive gore ra2007 apo pandaive mutungamiriri wevadzidzi veZimbabwe National Students Union. Saka ndingati muupenyu hwangu for the past 10 years ndichiita zvenyaya dzekuita activist ndasungwa kwanosvika kana ka11 ndichipinda nekubuda muchiturongo.
Manga makamira sei muchiturongo? Nekuti tinonzwa kuti mati makatombobva kusungwa mukagara kwemazuva mairi.
Chokwadi musi wa13 September mwedzi uno takasungwa kuno kwamutare mushure mekunge taenda kunozivisa mapurisa kuti taida kuzorakidzira panyaya yekurohwa kwevanhu kuri kuitwa nemapurisa police brutality. Tikasungwa tichinzi isu tiri kuparadza tiri kutaura nhema munyika yeZimbabwe mapurisa haasi kurova vanhu. Munyika yeZimbabwe mutemo uri kushanda uye munyika yeZimbabwe hamuna political violence. Saka takasungwa tikaita mazuva matatu tiri muchitirongo pari zvino takabuda pabheu raive rakakura zvisingaiti $350. Mangwana ndichange ndichienda kunotongwa pamusaka penyaya iyoyi uye chishanu chega chega ndinomangara kumapurisa panyaya iyoyo.
Mombotitsanangura kuti maiwana chikafu chakanaka here zvaifamba sei muri muchitirongo?
Muchitirongo chinotanga kutanga kushungurudzika kunoitika paunosungwa paunoitwa mumaseus emapurisa usati waenda kunotongwa kukoti umuma cells umuma unokwanisa kusvika kana 48 hours usati waenda kunotongwa na magistrate inzvimbo yakaoma nekuti hamuna chikafu hurumende yedu haitopi vanhu chikafu kana vari kuma cells kana usina hama yako kana shamwari inokwanisa kukuvigira chikafu zvinoreva kuti uchaita 48 hours idzodzo usina kana chawadya izvi zvinhu zvakaomarara zvakanyanya asi ndizvo zviripo saka kushungurudzika kunotanga usati watombotongwa usati waenda asi kuti uchingofungidzirwa kuti une mhosva wedza wakarohwa takaona mazuva apfuura madzimai akashungurudzwa akarohwa zvakanyanya unoti hausi kuwana pekugeza hausi kuwana chikafu munhu wechidzimai munhu anoda kugeza patinosungwa pese hatikwanisi kuwana pekugeza hapana sipo hapana mvura saka 24 hours munhu wechikadzi asina kugeza zvinhu zvakaoma uye aine nzara tabva ipapo tochiti taenda kuprison kwatinenge tave mumaoko emaprison guards uku ndokunowanikwa chikafu chisingadyike chikafu ichi hachidyike zvakanyanya uye chimwe chinhu chinongoita kuti munhukadzi ufeel uncomfortable inyaya yekuti kana wasungwa bra rako chero unodzibvisa saka imagine kungogara usina bra wakangogara uri mumaseus kujeri kana wanzi zvanga zvakaita Linda kuti nguva yese yaanga achigara ikoko anga asina kupfeka bra chinhu chisiri chisina kukodzera kuti mukadzi anogara asina kupfeka hembe dzake dzemukati
Momboti nechirungu sisi Linette tell us what are the conditions like especially for female prisoners and also for political detainees or you have gone into prison yourself following like you were recounting tell us what was your experience like
well my general experience for about the 11 times that I've been arrested in Zimbabwe for being a political activist the conditions are generally the same whereby when you are arrested by the police and you are put in police custody for a maximum now it's a maximum of 48 hours but back then I remember in 2007 when I was arrested I spent 5 days sleeping in police cells in police when you're in police custody you're not given food the police will say it's not their duty to feed you so that means all that time if you don't have relatives and friends who can bring you food definitely you will be hungry for 5 days until you are transferred you go to court and then you have to go to prison so the conditions start affecting you once you're arrested by police women's dignity is that we always wear our underclothes that is our bras and our pants but when you are arrested and put in custody your bra is no longer allowed you don't wear a bra that is very degrading why would the woman be allowed to be herself just because she is in prison whether she is guilty or not so that degradation is very unfortunate when you are in police custody there is no access for you to take a bath so can you imagine I spent 5 days at Southerton police station and I could not take a bath that is terrible for a crime that I had not committed and I have up to today never been convicted of that crime so that harassment that women face is very degrading and at the prison the food is just not food that you can eat I remember last weekend I was arrested here in Mutare and I'm out on bail currently and I'll be going to court tomorrow they brought porridge that did not have soap it did not have sugar so for an inmate that is new in the cells you have just been taken to remand you don't eat because you don't have sugar you don't have salt in the afternoon they would come this sada and vegetables that have got soil real soil so you will not be able to eat that food in the evening there was beans the beans did not have salt and it also has got mud like sand on it it's sada that has got sand so it means that at the end of the day our prisons are not feeding people women are affected and people from outside find it very difficult to be bringing food for political prisoners because when they come to ask for you at the gates I remember when I was visiting Linda Masarira at Chikurube prison they would be wanting to bring her food they would tell her no she has been seen by enough people but the next time you will visit she will tell you no nobody visited me yesterday I slept hungry so once you're a political prisoner and you're a woman those privileges of you even having access to food once you're in there they tamper around with it they make you suffer what you're in prison this is the situation that women in Zimbabwe are facing and when it comes to sanitary wear, they also don't provide you sanitary wear. Mm. If they do, it's just a bit of sanitary, something that is not enough. We don't control our menstrual cycle.
Yes.
And our menstrual cycle is not the same. It's different from person to person. So if they'll say we have given you 5 pads, it's enough, what happens to us? We have got heavy clothes. So the conditions in our prisons are deplorable.
Thank you very much, Cecilinet. If you can just hold on, PJ.
Yeah, Ulineti, unkosazana Lineti Mdewe, lapha ubechasisa ngokwamehlelayo yena ngokwakhe. Uthi yena usele phakathi kweminyaka ethile edluleyo, phakathi kweminyaka elishumi edluleyo, seke wavalelwa okungaba isilinganiso sokulishumi lanye, 11 times. Esithi yena lapho uvalelwa, okwakuqala sibili, ubhekana lobunzima, uvalelwe ungakayithonisiswa okwe 48 hours zona lezo abakuniki kudla abakuniki lutho abakuniki imvumo yo even amanzi sibili ukuthi ugeze nje even ubuso njengomuntu wesifazana kunzima kakhulu ukuthi uhlale ungagezanga okwamalanga amaningi kangawo kuyabungela kudla njalo kabakuvumeli lokugqoka izembatho zangaphakathi ezinjenge bra esijena na even ukuthatha nje ishawa uyabuvele sukudinga khona lokhu okunzima kodwa vele ungavunyelwa njengonkosazana Linda Masarira okade evalelwe okwenyanga phose ezintathu ezedluleyo 84 days
yes yeah less than
ube ye ube ngavunyelwa ukwenza izinto eziningi ube ngavunyelwa even ukudla ukuthi abantu bamlethele ukudla kulesinyi isikhathi lapho esike sakhuluma la esithi yena uthe esiya emthethwandaba wafica wafumana ukuthi ukudla kade kulethelwa izihlobo labangani wafica sokulahliwa ngoba ubengekho kwezinye zezikhathi uLinethi uthi yena sasimethekelela uLinda Masarira kodwa ke sificeni ukuthi yena abalindi basejele bathi ukuthi hayi namhla usethole aba izethekele eziningi kakhulu ikhoke ke lina salivumeli lithi lehamba kusasa kwangona alitshele ukuthi ulele ngendlala ngoba akula muntu omlethele ukudla.
PJ, we seem to have Honorable Tabita Kumalo on the line if you'd like to take her.
Siyalamukela kuhlelo lwethu Makumalo.
Ngiyabonga mama unjani?
Hayi nyaphila. Nguzwela khatshana kodwa ke ngxenye ukuthi izincingo zethu zona lezi ezinga. Uyizwileke indaba enhle. Uyizwile indaba enhle yokuthi unkosazana Linda Masarira usephumile sebeze bamvumela ukuthi ahlawule imali yesibambiso eyebail. Kodwa ke uphume ekhonona kakhulu ngokuthi isimo esikhona ejele asimanga kuhle. Wena ke ungasichazisela umbono wakho lokuzwayo yilabo abake bavalela.
Umumo wamajele waqalanga namuhla.
Yebo.
Sekuzethi yisake savalela emadasi. Sayithatha emadasi sayihambisa e-court ukuthi ayisiyo ndawo yokugcina abantu besifazana kumbe nje umuntu. Uthetha ndaba yabuya isithi yona kuliqinisa ukuthi uhulumende wathelakala mali bokudalise lawa majele ukwenzela ukuthi agcine izivotha ngokusemthethweni. So okwenzakale kuLinda yinto ebuhlungu kakhulu njalo yindaba kumele siyivuse futhi sicukacuke uhulumende ukuthi abone ukuthi amajeleto akumelanga abe zindawo zokusibulala oba kwezindawo okuhlaleka khona umuntu nje.
Ngamalungelo akhe ikakhulu nxa ungakafunyanwa ulecala akumelanga ukuthi umuntu ahlukunyezwe kangaka
kakhulu.
Selina ke njengabameli bedalela ephalamende selake lalufikisa na edalela ephalamende ukuthi luhluzwe loludaba ukuthi batholiswe nje indingeko zawo ezile abalelungelo lazo.
Ngithemba abalalelayo abakhangela amagoli se TV niyazi kulesikhathi lapho sasikhuluma ngesigqokeza ngaphansi zabomama especially emajele sazama ukuthi udaba lolu lungenise ephalamende njengabomama sasitshela uthi namasa ukuthi sifiso sethu sokuthi impahla zabomama zokugqoka zangaphansi kumele zisubsidize nguhulumende njalo impahla zonezi kumele zitholakale emajele lezigqoko esizisebenzisayo.
Hello, Honorable. We seem to have lost her there, PJ, but maybe just translate.
Yeah, she was basically saying this has been going on for the longest time.
Yes.
Ever since she was in the ZCTU, the Labour Body, they were also arrested and put in jail. And they even brought the matter, they tabled it in Parliament, especially the Matapi holding cells. Lynette was just saying that when you are held there, you don't get any food. They really raised it up, and with even Chinamasa these days, but still he says the government doesn't have any money.
Kune vakateerera tiri kunzwapo, tanga tiri kunzwa Honorable Tabita Khumalo vari kutaura ivo kuti ivo sevadare vakatombosungwawo vachiri ku ZCTU vakaendeswa kumatapi, asi zvinhu zvasina kumira zvakanaka. Vati ivozve vari kuedza nepavanogona kuti nyaya yeitaurwe muparamende kuti zvoitwa sei kuti madzimai abatsirike nyanya panguva iyo vanenge vachiteera, uyezve kuti vapiwe hanzu dzekupfeka sekunzwa kwataita kuna muzvare Lynette Mudewe kuti uchinge waenda ikoko unosvika uchitorerwa dzimwe hembe dzako dzemukati zvinozoita kuti madzimai asanyatsonzwa semadzimai. Tombodzokera kuna Sisi Lynette Mudewe. Sisi Lynette, muripo here apa?
Ndiripo.
Ehe, mamuri kutaura imi kuti muri kwa Mutare uyezve muchange muri makamiswa pamberi pedare, zvii zviri kuitika?
Kutaura kwandamboita takasungwa mushure mekunge taudza mapurisa kuti taizoda kuita demonstration iye yatinoti notification zvavanoda ivo zvisiri pamutemo, asi takangoti toita izvozvo. Vakazotifonera nezuva remangwana racho vakatibvunzurudza zvakawanda, ndokumwe kushungurudza kunoita madzimai kuti unoti wabatwa vari kuda kukubvunza, vanokubvunza zvekuti unorara nani kana kuti unodayana nani, vanoda kuziva zvekuti nezvevana vako kuti vana vako vane chekuita chei nekuita kwaunonga uchiita basa rako. Then mushure maizvozvo ndokubva vatisunga vachiti nekuti takange taita flyer rataitaura kuti mapurisa ari kurova vanhu. Izvi zviri zvinhu zvekuti ini ndakarohwa nemapurisa kakawanda naLinda Masarira tichiita mademonstration muHarare, tirohwa nemapurisa 4 January takarohwa, 18 February takarohwa, zvavanoziva zvatiri kutosunga mapurisa nenhau yekutirova iyoyo. Saka ivo vari kuti tiri kutaura nhema, saka vakatisungira nyaya iyoyo hanzi kutaura nhema pamusana pehurumende nekuda kuti vanhu vapandukire hurumende. Saka vari kuti isusu tisa kuinisaita vanhu kuti vapandukire hurumende nekuti hurumende mapurisa ari kurova vanhu, asi mapikicha akazara tikatimbodikana zvataka experience isusu zvisina basa. Mapikicha akazara emadzimai ari kurohwa magadziko avo nemapurisa vachiita mademonstration. Saka ndiyo nyaya yatiri kunge tichipinda mudare mangwana kuno kwaMutare kunzi takataura zvinhu zvekunyeba.
Mombobata makadaro muzvare Mudewe. Tine muteereri Stallone ari kubhindura. Makadii va Stallone? Hello? Hello?
Hello?
Ehe, ndimukoma Stallone here. Aiwa tiri nani? Hamene kuti ndagona here kutaura zita renyu iri?
Handiroro chairi.
Ehe, tipewo pfungwa dzenyu mukoma.
Nyaya inoitika mikondisheni yemumajeri emasoki zvinotondishamisa kuona kuti utungamiriri hwese huripo hwehurumende, hapana munhu asina kumbopfuura nemusoks kana nemujeri. Asi chinonetsa chakatondira gidha inini kuti hatina kusununguka. We are not independent at all is because for the past 36 years chinhu chaifanwa kutanga kuvandudzwa chitokisi mujeri because we do not need to report even present the report. I am Boram Chok, Agaram J. But I am not going to shout out the big papa because I deliver put it channel, which are first of the airport. But I am not going to get a man that can put him down. The condition, Yakam Banai, that I hear him among the what people say, well, he must go in. So the animal that you don't like his
Chive mati cha urot kwa kwa kamera sei makasungirwei Famba ifamba imkoma salon. Ehe. E makanga makasungirwa kupi? Aiwa tatenda mukoma Stallone ifoni nhare dzenyu ndosuri kunyatsonzwika asi tachida kuramba chida kutaura nemi tinzwisise kuti muri kupi asi pari zvino tinotenda
mogo kana mambisisa kana mukaona namba dzangu dzepotai chindipa aipa.
Alright, aiwa tinotenda mukuti tsvagire zvemadzimai vauye pano pachina chemadzimai vachitaurawo vamunoziva. Aiwa tinotenda nhare hadzisi kunyatsonzwika zvakanaka. PJ, we heard there from Stallone, who's saying that he's in Bindura, and in fact he was arrested last week, he says. Yes. Although we couldn't catch what he was trying to say in the end because the line was very bad. But he's saying he faced the same conditions that Miss Mudewe is talking about, lack of food, he was not allowed to get visitors, and he's saying actually Zimbabwe should have reformed the prisons because all the politicians went through jails.
Yes.
As he says, even the president himself was at one time, detained. So he knows the situation. In the prisons.
Yeah.
So he's saying this shows that Zimbabwe is not yet independent.
And what's was said that I picked from Mukoma Stallone is the fact that you are not even allowed your own medication.
Yes.
Medication like when you are on medication,
high blood pressure,
sugar, diabetes.
Sugar, diabetes. Uh-huh.
Yeah.
Any type of,
you
medical
are not allowed.
Complication.
Yeah. You are not even allowed, even if you get sick. I heard some of them saying you are not even allowed to access medical attention, even in hospitals or clinics.
Yes, and he's alleging that he feels the prison services want you to die quietly.
Yes. Slowly,
so that you if you have no access to your medications and
no
access
to
your relative and,
your relatives.
Human contact. So. Yeah. Very interesting contribution there from
because
Mukoma
even the
Stallone.
Other lady that I talked to before the program, Miss Samueliso Kumalo, was actually saying not allowing visitors.
It's psychological.
It's psychological warfare against you.
That's correct.
Because you need some human company that you need to know that they care out there.
Yes, that's correct.
Because like Linda Masarira, when she was incarcerated, a lot of people felt really were so emotional about it because they felt that she's being separated from her children. She's being separated from her relatives and friends.
Yes, that's correct. And Lynette here was also saying that sometimes when relatives do come to visit, you're told that person has had enough visitors for today. Yet when you really? Do meet the person the next day, they'll tell you, no, nobody came to see me.
Yeah.
So there are a lot of tricks that seem to be be coming up. We have another caller, Messi Mpofu. Sisi Messi Magadi enyu.
Ndipang Magadi.
Ehe. Murukunzwa iri mugango iyi. Mamirira akaita kumajeri. Mumbo titsanangura kuti imi makambopinda mujeri here uyezve kwakamira sei.
Yeah, inini I was convicted in 2012. Then later 4 months, but then 4 months is the Gandhi song is 40 years. Those 1 day, Jerry Lagaita on the 60 days.
Jaja Famba say, Sis Miss.
Meaning that a singer was fraud. But from the actual American getting a good tea, yes, I wouldn't make my time a business. Motors of Kendra and a passing singer, my Buddhist, my motors of Nurana passes, then most of the summons and study. Wakatora mare and so forth. You are the Missna with Savannah Sigmund Papa.
Mumbo Sanangro, Kwakwa Kamira, say Panyaka, Fu, Nyakutimone, Amazin, in his Mosagada.
I've Gera, we check Tanga, no Fungirwa, Jesse, each and everything, no Fungirwa. Tell me, I'm over 3 o'clock, Munema Farirwa. Magubes, I don't know, Magubes, a little bit into my dog blanket. Morara pasi and chikafu. Normally chikafu chikauya zvakafanana nekuti pane tenet ikamboita pakamboita outbreak yemanyoka kwauya ma spices anongataura zvangu kambani yacho akanga ka expire then kana expire kambani vounza kujeri so zvoiswa muchikafu then pakaita outbreak yemanyoka but hazvitaurwi kunoya dzimhongwa kunoya chikafu kana kwauya chikafu magadjeri vano share ana chikafu chechi mafuta zveshe nemafuta anoiswa nekuti dyiwe nevasungwa haisiri inozodyiwa nevasungwa vasungwa vanozoitirwa kana kuti muzidzamhurere moiswa kana kuti 2 liters one mafuta pamamusanopinda four maliters emafuta then chikotsi chinoitika kuchikafu ikoko then chimwe chingwa chine mabreakages chingwa chinenge chashata chekumakampanizi chingwa ndingataure chine mazita chinoundwa kudyiwa ikoko. Saka ifaindi kuti munhu wese afunga kudhamba chikafu afunga kuita zvaaita anodhambira kujeri and zvezvongoti kungobatwa harafu kekuti dzinhongwa munongoitwa pakangoitika kanyaya munogona kupindwa museve musina kupfeka kunzibvisai hende zvese musimudzai makumbo muchiteriswa zvese nekuzasi ifaindi kuti haumeka mufotebhura kukotamiswa uchinzwa mwe wakaviga something kuzasi mubvisai hende zvese pendi
ehe ndosva zviri kutaura sisi Lynette vari panhare ko panyaya yekuti muone hama dzenyu kana vamwewo vanenge vachitora mishonga
vanotora mishonga pane tene kuti zvoni munhu unenge uchitorwara serious but hapana anokwanisa kukunzwa kuti uri kurwara unotoenda kugadheni ende temhasi unotoenda kugadheni vanotora mishonga zvavo kuvakadzi kuvakadzi vari strict pane vanotora mishonga vanovapa but sanitation yakaita semapedzi dzimwe nguva unogona kupiwa pedzi one pazuva apa flow yako pamwe inenge yakawandisa ifaindi kuti unopesera watota and so forth asi mapedzi anenge auya bulk anenge akazara hatizoziva kuti anoitwa sei.
Tichitaura naSisilinda Masarira pavakabuda mujeri vaiti ivo kuna ana mbuya vanozikanwa nokuti ana mbuya vanowanikawo vachitora chimwe chikafu chinenge chaunzwa nevekunze ndo zvamaiona here izvi
pane vane hama dzavo dzinoteti pane vanhu vane mari dzavo kana vane family dzedzo dzinokwanisa kuafoda chikafu chakawanda saka zvavanochikafu chese chikauya hanzinnekuti achiende kumasales chine pachinogara saka pane mumwe musungwa anenge achiitwa sekukwidziridzwa kuti ange aakushanda sagadhi saka musungwa anenge achitasoto kumadhiri
nekuepromotion
pictures yako yemazoo tomboti mapictures 3 yemazoo hatishamise kutiwana imwe 2 liters zvichipenda unowo kubvunza zvinhu zvinenge zvakaoma izvozvo. And dzimweni dzenguva pakangoita kana tikanyaya kakandi pakangoita musungwa anenge angoita kunge akavhurika zvezvekuti anenge achionesa kuti magarira tiri tamuno maasiriwo marights edu and so forth, pamba panzi hapana chikafu chichapinda, hapana chinopinda, hauzore mafuta aunoda, unozora vaselini, haugeze nesipo yaunoda, unogeza, munobvumidzwa life blanchete. And tikaa patani yandakatopika inini mamusingabvumidzwei kana chinotonzi drink. Ndairwadziwa hama dzangu dzichiya nezvinhu adzaidzokera uchingorarama nesadza nebhinzi, bhinzi rasina masati, bhinzi rikaboila risina mafuta ka utangari kudya mutakura kana uchiudzira mutakura kuno kumusha kunoka ndoodya sadza nemutakura makuseni unodya poriji risina shuga, but shuga reshe neshuga inenge yakauya, but shuga inokuva madhadhi.
Pakaoma, rambai makabata enyu sisi Mesi. Tushambopa sisi PJ mutaure na Miss Kumalo vanzi vari panhare.
Usukona icingweni Makumalo.
Senkona mako.
Yeah. Ubusa silandisela ukuthi nana ukuthi lize likhulumelane lohulumende selifike kusibanga bani njengoba lina lisedalile eParliamente. Kuyanceda na ukube lokhe leta indaba lezi.
Kukhanya kakuncedi ngoba uma sesisukuma sikhuluma ngezinto ezihlupha besifazana bakuthatha njengento nje ukuthi uyaziqoxela ukuthi bahleke nje beyenza amaphapho angene ngomoya ngoba uthe sebuyale bhajethi yakhe ichinamazi akazange afake yonaipeni nje ukuthi kusubsidize izinto zonezo. Okutho njengoba ePhalamende bengasilaleli sesifikile isikhathi sokuthi njengabomama bakithi ake sihlanganiseni amakhanda sonke ngoba isitha sinye isitha senesithi sikhipha isithunzi ekusemeni ntambama. So sokumele ukuthi izinto ezenza omama baphile kahle impilo yabo ibe enhle kumele ziqakathekiswe ngohulumende, njalo kumele zidinge amacebo okuthi lezo zinto ziyefika emahofisi lapho kumele kufike khona uma bemthina ePhalamende omama bengasilaleli.
Honorable, while you're still on the line, you know, we've heard from some of the ladies that have been speaking right here that the food does come. The sanitary towels do come. Can you bring maybe something up in Parliament to maybe institute like, you know, a commission of inquiry as to what happens to the food that comes? Why is it not getting to the actual prisoners?
Absolutely, that's very important because that's a new way of doing things. Because before what they were doing is they were then asking our relatives to bring in the sanitary towels and asking them to bring us food. And when they bring the food, they were asked to take the food and then we all sit down and eat. So it now means to say something has gone wrong. It's one area that we definitely ask a question to the respective minister to explain to us why our prisoners being denied services and goods from outside when is the government who are failing to meet those services and goods delivery.
Ndombofunza nerimi rwamai kuti pane zvamuchaita here imi sevadare nokuti tiri kunzwa kuna Sisi Mesi Mpofu vakambenge vakavharirwa uyezve naSisi Mudewe vari parunhare apo vari kuti zvinhu zvinouya asi panenge pari kuita hori. Nyanya pane vanhu vaye magadhi nevamuwo vanenge vari ikoko kuzvitirongo pane zvamungaita here imi sevadare kuti mumbobvunza gurukota rinoona nezvemajeri kuti chii chiri kuitika, pangaitwe here commission of inquiry kuti pamboongororwa kuti sei kana zvinhu zviri kupiwa vanhu vari mumajeri vasiri kuzviwana.
Information yakadaro toitenda zvokuti zvatoti pamukana sevamiri veParliamente kuti patodzokera muParliamente tombobvunza kuti kochii chiri kuitika uyewo totopapa mataro kuti toda kuti paitwe zvakati kuti tizive chii chiri kuitika. Ndineshuviro yekuti tikasvika ikoko tichatoudza nekomiti yacho yePortfolio Committee kuti uye futi because yambosvika ikoko, but nguva dzakawandika ndi munomboziya kana muchiuya semaMPs nemuchiratidza zvinhu zviri right asi wrong strategy kungazviratidzwi and wrong yacho ndo yazobuda manje nemadzimai aya anga akasungwa because Portfolio Committee yakaenda izvo zvakubuda zvazokuratidza kuti kune huori wakati o. Saka zvatibatsira chose izvozvo kuti matotipa humbo hwakadaro. Zvotibatsira kuti kana takuda kutaura nemaminista zvacho pane humbo hwekuti havambozviramba.
Ndomboti sisimesi mpofu kana muripo panhare munogona kuvhunza Honorable Khumalo vatinavo panapa kana pane zvimwewo zvamungade kuvhunza panyaya idzodzi dzekuti vadare vangabatsire sei vamwewo vasara vachiri muusungu.
Ya, inini chandingatoda kutoti vabatsire inyaya yekuti vanyanye kushaira kunyanya paye panenge pa nguva yekuti vanhu vanenge vachidya vangoita sekuongorora kanongotuma mumwe munhu anoita sekunge akasungwa onoongorora zvake bhati ari pabasa. I think vakaita saizvozvo vachaziva zvakawanda because you find kuti zvakafanana nechingwa ichocho chinouya choiswa nekambani chinenge chakanaka chechi pane vasungwa vaivo vanowirirana nemagadzi then vanobva vatopiwa mabhegi kana timapisa bhegi votopinda voselekte chingwa chakanaka then chakanyanya kupwanyika chechi ndochinozotorerwa vanhu vozvidya chikafu chinenge chakaita seichocho hazingoita dai vachizobvunidzavo kuti kana munhu aigirwa hake sezvakaita semadrinks zvinhu zvakangozvezva chikafuwo chimwe chinogara chechi chosigogare zvacho ukokako zviri nani but musuno pakangotange pangovhiringanwa chetete mumwe musungwa ane chaakanganisa musungwa hwaana akavhiringa magadzi dheri rese vanopinda bhizi saka ipapo pada kugazirakofuti bhozi musungwa hwaana akangonetsana nanambu chikafu chese chinotobhanwa fanike inini ndakatorarama heo bhozi 4 months idzodzedzo pane musungwa akabatwa nefoni atakapinda bhizi rekubviswa hembe ende chakandirwadzani chekuti musungwa uyu akabatwa nefoni yakapinda sei ipo pane magadhi kubva kugedhi kusvika uku ende foni yaijuswa yaijuswa foni saka uori huripo uika uyu azobatwa nhasi nefoni asi zvakapinza bhizi kuti inini ndakanga ndiri kusofo ukoku sofo wandandiriko uyu akanga ari wetel 10 but kwese takapinda bhizi hembe tikotamisa
nhare dzenyu sisimesi hadzisi kunyatsoita zvakanaka
haisi kuita zvakanaka
ya takukunzwa imazvo
ndati mumwe musungwa paakabatwa nefoni handiti foni yaitojuswa everyday aikunzwa juska dindiani
ehe aiwa Honorable handiti muri kunzwa zviri kutaurwapo
kuti takuziva kuti kune huori hwatisina kutarika paportfolio payakaenda iko zvino vanotogona kuti vaende vatevane humbo huhwoho kuti ndozvi kutaurwa vanhu vanga vakasungwa pano saka ndozvatisa kuona saka zvotibatsira because takutoziva kuti kana takuna tinonotsvakii.
Aiwa pakanaka
ye ngati ngamafichane ungachasisa ukuti khonoko kade kukhuluma ngolimi ngolunye ulimi ukuthi kuthiwa kulokungathembeki okukhona emajeli i-corruption yokuthi ukudla engxenye kuyabuya sibili kuvela kumankampani wona la apheka isinkwa kodwa-ke bona-ke imuli zamagadijeli yibo abaqalayo ukuthatha ukudla okuhle babe sebejikela-ke lokho okuyabe sokukubi kulezi zibotsho
okwenzakala emajele kuqamula amathambo njalo kuyanenkisa ukuthi lo hulumende othi nxa umbuza into ezinjalo thina ithiwa zange singene alenze phansi ukuthi kakunanto enjalo abantu bayathola ukudla kanti abantu abathola ukudla yiwo amagadijele kodwa nabo kabazi ukuthi uma umuntu ebothiwe engabanjwa ile cala kumele aphathwe ngendlela yiphi iindlela zokuphatha abantu abasemajele zikhona bona sebesephula umthetho ngoba bona sefuthi bayesidaye zabo imuli laba ababothiweyo bahlale beyizibotsha bazedayenxa sebephika bahlala vele bebahlonitshwa kumele kuhlonitshwe amalungelo ezibotshwa ngoba nabo ngabantu njalo kubotshwa nxa umuntu esiyedelo akutho ukuthi somele uyedube kuwedlula lokade kwenza kade uphandle ukuya kwabantu ejele kuyabaphundisa ukuthi into eliyenzileyo yimbi lingayi
I think we've lost honorable there, but maybe PJ, we can go to Miss Mudewe.
Yeah.
Miss Mudewe, muchiripo here panare. Hello.
Hello, ndiripo.
Mamuru kunzwa zvazvo kutaurwa na Sisime Simpofu. Vari kutaura ivo kuti chikafu chine chiriko asi pari kuitwa hori. Imi makaona sei nyaya iyo yehori?
Chokwadi chaizvo kuno kwamutare nyaya yehori ndakaiona nekuudzwawo zvakare nevamwe vasungwa vaivepo vachitaura nyaya yenhau yekuti pakauya mamwe mablankets chaivo mababy blankets avakadoneterwa ivo vaitaura vachiti yaive Seventh Day Adventist yakavadhonetera mablankets mazuva echando akangouya mablankets hanzi kana dona rauya vanongodeedzwa vaitonge vapiwa zvinhu but dona richingobva mablankets aya akadzokera kune vakadzi yava majerry guard zvekuti ndakatovaona chokwadi vachitogarira mablankets aya asi ari mablankets evasungwa kukauya futi sefu ndirimo vanhu vakapiwa yekungogeza mauniform ishoma shoma vachitadza kukwacha kana mablankets avo pakauya sipo yaipiwa vanhu mujeri maive muchitirongo maive nemadzimai taisvika 12 vanhu vaipiwa sipo handisati ndamboona kudzvanyirirwa kana kuzvidzwa muupenyu hwangu sezvinoitwa kujeri nemajeri gadzi uchiti uchida kupiwa kasipo unonogwadama wogara pasi kuti ungotambire sipo havaziriwo vaitenga asi vanhu vaya vanenge vatove vana mari vana mwari saka ndikutaura kuti nyaya yehuori yekuti vanhu vavanotora zvikafu zvinonga zvichipihwa maprisoners voshandisa ivo vachena nemikaka nechii kudzimba zvavo zvinhu zvandakaona zvinhu zvinoitika zvinorakidza kuti tatambotaurwa neumwe mutereri kuti sistimu yedu yejeri inotinyatsa kutirakidza kuti hatisati tabvaba pane zvaiitwa naIan Smith muZimbabwe hatisati tabva pane nguva iyoyo actually kubva pane zvataiverenga nekuti vanhu vari mujeri vaibuda nemadegree isu tiri kubuda nezvirwere neinda tichirwara tichiita utano husingaiti saka hurumende yedu yeZimbabwe iri worse than Ian Smith and tinoiti iyo harsh black smith ndismith atori wese aine ganda rakafanana neredu and tinotaura izvi kunyanya kana ukapinda mujeri which shows system yenyika kuti nyika ino ine udzvanyiriri hwakanyanyisa hurumende yezanu p s ine udzvanyiriri hwakanyanyisa kupfuura hwaiitwa nasmith
mombobata makadaro muzvare mudewi hatiwanzoda zvedu kunyombana asi mombobata henyu makadaro tina mukoma tapfuma nei makadiva tapfuma nei aiwa tipewo pfungwa dzenyu tiri nani
apaka ndaemaonewo zvangu akatisiya nei amwe atiofanira
mukoma deredzai volume yeredhiyo yenyu tiri kunzwa echo
okay
yehe
ndazwa ndinozwa hangu
taura henyu
ndine maonengo amwe etinofanira kuti tisi zvimwe totarisa tichiona kuti apa zvakamira sei apa zvakamira sei handisi tiri
kunzwanatiri kukunzwai
ngokuti apa tiri kutaura nenyaya yejeri chinombonzi jeri chii imba yei imba ine murau wekuti munhu aite sei zvasiyana nekuchipatara saka chinozi jeri kubvisa hunhu hwemunhu husiri hunodiwa neruzhinji kana hunodiwa nenyika saka ndiri kuti apa ngatitarise nemaonero akasiyana kwete kungodhonza ngekuti zvaitikira kwandiri
aiwa pakanaka mukoma
toroti tizive kuti mune mabhanditi vaurai chichi mitemo iyoyo vakarerusirwa zvakanyanyisa tichawe tichigara munyika yakaita sei inenge yave the survival of the fittest kana zvikana vachiti munhu akenda aenda kujeri anoita madiro ajo jina
aiwa asi vamwe vanoti kunyange munhu ari muusungwa anofanira kuremekedzwawo kodzero dzake asi tinotenda nepfungwa dzenyu mukoma tapfuma nemuve nezuva rakanaka
zvechizouya zvepa chikafu chinorambwa ari muno zveti vanhu tine mhando dzakasiyana siyana
ehe
vanotyira zvimwe zvinhu zvekuti kunouya mhandu inomupa poison ari mujeri imomo akafa mhosva ichanangana nani
aiwa ichokwadi mukoma tapfuma nei tinotenda nepfungwa dzenyu tatenda tinotenda mukoma tapfuma nei
nguva dzedu ndodzadyana
hungu uri asi usapotinga hurambiwa asi zvimwe zvinhu toda kuti tifanira kuziva kuti munhu kana asungwa ari kunobviswa hunhu husivi ihwo
ehe aiwa tazvinzwa pfungwa dzenyu
unodikana nepasi rese ndosaka
mukoma tafuma nei
jeri rakaipa kana tichidzidzisa mwana kuti jeri
mukoma tafuma nei maita basa tinotozotaura nemi rimwe zuva pane vamiriri vakamirirawo kupinda panhare PJ very interesting comment there from mukoma tafuma nei Botswana he's saying jails are supposed to be hard you know if you get five star treatment in a jail that means you know you won't reform so that's his own argument but I'm lucky I just got some network so welcome to all our live streamers with Albi Matarutse who says legally the prisons should not be allowed to hold prisoners if they are not able to provide appropriate facilities. We also need to ensure all human rights violations are logged. So she's responding actually to Mukoma Tafuma Nei.
Yeah.
And Henry Msikavan who's saying, watching, thank you, Henry. Maggie Magwano says, make different. Tawengwa Mushonga says, is watching. JK Foroma, Satan Atekeshera Mzimbabwe. That's his view. No rest, blessing Doro. I'm a prisoner, said Lucky Dube. It is not a good place ever. Saka mukoma Doro
unokuzenuti apfumanei amune wetu tapfumanei uvekhuluma lapho esithenda na emajele yindawo yokuthi umuntu ajeziswe ngalokho abe kuwonile yebo lokho kuyemukeleka yikho esithi yena akumelanga ibe yi 5 star hotel treatment yabi khona khona ngale lokho konke siyakwemukela kodwa ke umuntu lo muntu kumele laloba yonile kumele ajeziswe ngendlela eyokuthi kumele a reform athi ephuma lapho aye abuyele njalo empilweni yakhe ajoine the rest of the the community ukuthi aqhubekele phambili ngempilo yakhe okunye njalo engkuzileyo kunkosazana Mudewe ikuthi kube yisimanga sibili ukuthi amajele ethu kukhanya angani vele asewonakele kakhulu ukwedlula lapho siphansi kombuso wabahuquluzi umbuso ka-Ian Smith ngoba kudala abantu babephuma lama-degree ejele kutsho-ke ukuthi babephethwe kuhle ukwenzela ukuthi yena nabaze beyenelisele ukwenza ama-degree wona lawo kodwa ngalezi nsuku abantu baphuma sebele mikhuhlane
yeah. Also maybe I'll just take two more of our live streamers so we can just acknowledge you and show us some love if you can hear us because someone is saying Lama Zimbabwe says poor reception and then Faith Cutler is actually saying this topic is very saddening. She didn't realize that there are such terrible conditions in the jails, especially for females. But maybe to just round up, we can ask Ms. Mudewe to just say in a few seconds before we go to our honorable to close off the show. Just tell us a little bit, what do you think is the way forward?
The way forward is for the government of Zimbabwe through the Minister of Justice to respect the rights of Zimbabweans, whether they are in prisons or not, and to treat political prisoners, those who they call political prisoners, as any other Zimbabwean, because it is not a crime to be an activist in Zimbabwe. So if our government can understand that it is not a crime to be an activist in Zimbabwe, it's actually patriotism to be an activist in Zimbabwe. We deserve to be treated fairly in our courts, in our prisons, and in our working space, the government must respect our work.
Mongo tidambu neshona. 2 seconds.
Tinoti hurumende yeZimbabwe ngaizive kuti avo vanorakidzira kana kuti vanonzi maactivists havazi vavengi venyika yeZimbabwe asi kuti tiri vana vanoda nyika yedu saka kuzvitirongo kumakotsi kana patinonga tichishanda
tinotendakuti
vana veZimbabwe
aiwa tinotenda chaizvo thank you so much to all our guests I would like to thank Lynette Mudewe, also Mercy Mpofu, Mbuya Lillian Mashumba. I know we tried to get her. She was on the line, but the line broke off. And Honorable Tabitha Kumalo, and also our callers who called in. And we won't forget our live streamers. Thank you very much for contributing. This is Marvelous Mtlanganya Huye saying, join us again next week here on the Women's Roundtable. PJ.
Yeah, mina mpraxit is Jeremiah. And sita aswege itu wa ilfana yunye vielizai. Skatisini. Kuhlelo letu asihlu zeni bo mama gu live to gu VOA. Lila.